Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 6/2019 nguva dzave 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But the sanctions hurt the ordinary person. The sanctions hurt the private sector. And therefore this is why we
takazviona kuti ma sanctions anokuvadza vanhu zvavo nemakambani ndosaka tiri kutaura nenyika idzi kuti ngabviswe.
Urumende inoti ichiri kuda kudyidzana neAmerica kunyange hazvo nyika iyi yakatemera Zimbabwe zvirango kwerimwe gore.
Ndiri kushushikana zvikuru nemararamiro ari kuita vana veZimbabwe pamagariro avo neupfumi hwenyika hunoratidza kuti hwasvika pakaoma. Vazhinji vari kutambura, vazhinji havana chokudya, vazhinji havana mari.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo. ZANUPF yomisa basa utungamiri wese webato iri matunhu anoti Harare neBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kuenderera mberi nechirongwa chayo chekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika zvisinei nekuti hurumende yeAmerica nesangano reEuropean Union zvakawedzera zvirango zvadzakatemera mamwe makambani nevamwe vakuru vakuru mubato reZANUPF uye muhurumende. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mudare reparamende nezviri kuitwa nehurumende mukuedza kuumbiridza zvekare ukama nenyika dzakabudirira, munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika Ambassador James Manzou vati hurumende yange isingatarisire zvakaitwa neAmerica neEU asi vakati izvi hazvisi kuzovadzorera kumashure. VaManzou vati kunyange hazvo hurumende yeAmerica neEU dzakawedzera nguva yezvirango, pane humbo hunoratidza kuti nyika idzi dziri kuda kudyidzana neZimbabwe. Vati pane vemabhizimisi vakawanda vari kuda kutanga mabhizimisi muno vari kubva kuAmerica neEU, uye izvi zvinoratidza kuti kunyange hurumende dzavo dzakatemera Zimbabwe zvirango dziri kuona remangwana rayo rakanaka. VaManzou vati zvirango zveupfumi hazvina kunaka zvachose sezvo zvichibata varombo pamwe nemakambani akazvimirira.
We have seen it ourselves that the sanctions hurt the ordinary person. The sanctions hurt the private sector, and therefore this is why we
takazviona kuti ma sanctions anokuvadza vanhu zvavo nemakambani ndosaka tiri kutaura nenyika idzi kuti ngabviswe. Tinoda rubatsiro rwenyu separamende kutaurira pasi rese kuti ma sanctions ngabviswe.
Vatiwo hurumende yakazvipira kushanda nenyika dzepasi rino uye iri kuedza kuita zvese zvaingaite kuti ive neukama hwakanaka nenyika dzepasi rose. Vati danho rokudzokera musangano reCommonwealth rave pachinhano chepamusoro uye sangano iri richatumira nhume dzaro munguva pfupi inotevera kuti dzizoita ongororo pasati patorwa matanho ekuti Zimbabwe idzorwe mugungano iri. Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe ichasaina zviga nezvibvumirano zvekuchengetedza upfumi nemakambani dzimwe nyika muno kana kuti mabilateral investment protection and promotion agreements, uye munguva pfupi inotevera hurumende ichange ichikumbira paramende kuti itsigire zvibvumirano izvi sezvinodiwa nemutemo wenyika. VaManzou vabvuma kuti munguva yapfuura hurumende yaityora zvibvumirano izvi asi izvi hazvichaitike uye hurumende icharipa nyika dzine zvibvumirano zvakatyorwa dzakaita seNetherlands.
We are engaged with them. with countries like the Netherlands, an understanding has already been reached in terms of how
tsukutaura nenyika dzese dzatakatadzira uye takawirana kuti tichadziripa pane vakatorwa maprize vamwe vachapihwa mamwe maprize zvekare zvinendera nekuti tinenge tabvumirana zvipi.
Vamanzou vange vakamirira gurukota rezvekudzidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vasifusiso moyo avo vatadza kuenda kuparamende sezvo vange vakabatikana. Zvichakadai, nhengo dzeMDC Alliance National Assembly dzati hadzisi kufara kuti makurukota ehurumende ari kuramba achizvidza paramende nekutadza kuuya kudare kuzopindura mubvunzo nemusi wechitatu svondo rega rega. Vanokokera nhengo idzi mudare iri vaProsper Mutseyami vaudza mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda kuti vaneta nekugara vachitaura nezvenyaya iyi. Nhasi mudare mange muine makurukota mashomanana, izvo zvisina kufadza nhengo dzeMDC Alliance. Vamudenda nda vati vachanyorera kumutungamiri wenyika kuti chichemo ichi chigadziriswe. Ndini Godwin Mangucha.
Tichiri panyaya iyi, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Lieutenant General Retired Dr. Sibusiso Moyo, vati Zimbabwe haisi kufara nenyaya yekutemerwa zvirango neAmerica. Vatiwo zviri pachena kuti America iri kuda kuudza Zimbabwe zvekuita, uye vakati America yarasa mukana wakakura wekuumba ukama hwekudyidzana neZimbabwe. Vati havo Zimbabwe yakazvipira kugadzirisa zvinhu munyika kunyange hazvo paine zvirango izvi. Dr. Moyo vatiwo hurumende iri kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika vachiti zvirango zvinonyanyokanganisa varombo. Asi hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haisati yatendeuka, uye hurumende yeAmerica iri kushora zvikuru nyaya yekupfuurwa kwevanhu nemauto, uye kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa vanopikisa hurumende nevemasangano akazvimirira. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kushishikana zvikuru nekutambura kuri kuita vanhu munyika, uyewo vakati vari kugadzirira musangano wavo mukuru weCongress zvakanaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaChamisa vati mararamiro ari kuita vana veZimbabwe akaoma sezvo vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda.
Ndiri kushushikana zvikuru nemararamiro ari kuita vana veZimbabwe pamagariro avo neupfumi hwenyika hunoratidza kuti wasvika pakaoma. Vazhinji vari kutambudzika, vazhinji havana chokudya, vazhinji havana mari, vazhinji vari kuita matambudziko ari kukonzerwa nezvinhu zvinogona kugadzirika zvematongerwo enyika. Tarisai muone chingwa chakwira, tarisai muone mitengo yakwira, tarisai muone mumabhanga hamuna mari, tarisai muone makiu ari kuitika, tarisai muone vanhu vari kuomeserwa upenyu nemamiriro akaita kunze uye nematungamirwo ari kuitwa nyika iri kutongwa ichiitwa chidhanga chidhanga kana kuti mombe dzinofudzwa negotsi. Izvozvo zvinofanira kugadziriswa.
Vatiwo vanoshushikana zvikuru nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanhu vari kupomerwa mhosva yekuratidzira munandira.
Tinoona munyika muno vanhu vari kusungwa zvisina tsarukano. MP, vakuru vevashandi, trade union leaders, vana ZCTU vari kukanganiswa navamutasa, vana Jafeti Moyo. Takaona zvavakaitwa kusungwa kuti vangomirira kodzero dzevashandi. Hongu, pano kunange pakaitawo matambudziko evanhu vakaita mhirishonga. Asi vashoma vanenge vaitawo mhirishonga vanofanira kungoonekwa votungamirwa nemutemo kana kutongwa nemutemo zviri pamutemo zvinoita kuti vange vachipohwa kodzero dzavo, kwete zvatiri kuona zvokuti kune kakumbunyikidza kana kufambisa zvinhu zvisingafani kunge zviri mafambisirwo azvinoitwa. Saka
vaChamisa vati vari mubishi rekugadzirirawo gungano ravo reCongress, uye vatsiura vechidiki mubato ravo avo vaifambisa mashoko ekuti wese achava kukwidza pachigaro chemutungamiriri webato Muvengi. Vati vari kutarisira kuti munhu wese akwikwidze zvakasununguka, vakati chinangwa chemusangano wavo uyu uri kutarisirwa muna Chivabvu ndechekubuda vakabatana seMDC, kwete kuti pave neruvengo.
Aiwa, takatovatsiura. Munozviziva kuti kana une musha mukuru unoita vamwe vanogona kupoya neparuzhowa asi hazvirevi kuti ndo murayiro wemumba. Isusu tinoti kana vanhu vachifamba ngavafambe nepamusuo, ngavafambe nepamakoni, kwete kufamba nepasingatendedzwi kana kupoya nepasingatendedzwi. Ruzhowa harusi mukova. Saka naizvozvo izvozvo takazvigadzirisa kuti vanga vachitaura kana kuti vanoita zvezanupf zvokuti tinoendosa nhingi, aisi mubato medazvimo. Vanhu vanosarudzwa zviri pagutsa ruzhinji zvine jekerere murunyararo mukudanana. Tiri vana vomunhu mumwe chete. Kongresi yatiri kuita ndeyerudo, kongresi yokuvaka, ikongresi yokubatanidza, ikongresi yokuvandudza, ikongresi yokusimbaradza kuita kuti musangano wedu ubude wakasimba. Kwete kuti tibva tabva kukongresi tobva tine rovengo kana kuti vanhu vane kuvavana, haiwa isu tati hazvibvumidzwi.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora, avo vange vachishoropodzwa nedzimwe nhengo sezvo vari kutarisirwa kuti ndo vangangokwikwidzana navachamisa kukongresi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanupf vaEmerson Mnangagwa nhasi vambomisa basa vatungamiri webato ravo mudunhu reHarare neBulawayo. VaMnangagwa vaita izvi mushure memusangano wePolitbureau waitwa muHarare nhasi. Mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti bato ravo richiri kumboda nguva yekuti rizeye kuti richaita sei neutungamiri webato mumatunhu maviri aya. Asi vati izvi zvichaitwa nebazi rezvekufambiswa kwemabasa reCommissariate Department. Varamba kupa zvikonzero zvekuti vatungamiri webato ava vabviswe vachingoti vari kuda kuvandudza bato kuti risimbe. Vatiwo musangano wavo vataura nezvenyaya dzezveupfumi uye matano ekutora kuti vanhu vabatane mukugadzirisa upfumi hwenyika. Mutungamiri webato rinopikisa reUnited Democratic Alliance vaDaniel Shumba vanoti purazi ravo rekuchengeta mhuka kukwekwe rakapambwa nevanhu vavanoti vakatumwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa svondo rapera. VaShumba avo vakambova sachigaro weZANUPF kumasvingo vanoti vave kuenda kumatare vachitsvaga rubatsiro rwekuti vanhu vari kugara papurazi ravo vabviswe. VaShumba avo vaive Kenneth Muchiuto vanotiwo imba yavo yepapurazi apa yave kugarwa nemwe mukuru wemapurisa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana kunzwa kubva kugurukota rezveminda vaParents Shiri sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Reichoto weStudio 7 abata VaShumba kuti tinzwe zvisere.
Chokutanga regedzai ndimbokupai ruzivo rune background. Muna 1993 ndakakwereta mari kubhengi ndikatenga purazi kumvurwi rinonzi Mabu Estate. Mapepa acho aripo ose mataito nezvose zvepamutemo.
Kona eVashumba, chii chakaitika kuti muzoenda kukwekwe kune purazi ramuri kuti iye zvino mabvutirwa nevanhu vari kutumwa nevezvematongerwo enyika?
Ndakazodzingwa neZANUPF kumvurwi ndichienda kukwekwe kwandakazoita rokupiwa ini ndine randaa ndakatenga. Randaa ndatorerwa rikapiwa maA1 farmer. Ndiri murimi wechitema. Randakapiwa iri nderekuchengetera mhuka chete, saka nhandichichengeta mwombe ipapo dzaidarika idzo kuma840. Chokutanga pakatanga kungopinda vanhu vaiba mwombe vakawanda wanda. Asi pandakapinda muopposition politics, ZANUPF yakapinza masoja kuti vatore nzvimbo mukati mepurazi mangu. Vakapinza mawo veterans, iko zvino vhiki yapera vakapinza mapurisa, umwe wacho ari mukuru officer in charge wokuRedcliffe kukwekwe, akatoita take over main house yapapurazi pangu.
VaShumba, muri kureva here kuti mupurisa uyu akatotora imba yenyu yekukwekwe iyi?
Vakatokwachura madoo ameno kwavaenda nawo namazenge namaspares neinjini. Ndinotova neinjini yekupamba mvura neinjini yemagetsi dzakatobiwa ipapo.
Vari kupa here chikonzero chekuti sei vari ipapurazi penyu?
Vari kuti vakanzi vapindemo naminister weresident minister anonzi Larry Mafima kuitira kuti nzvimbo iyoyo nokuti iri padhuze, it's about 38 km kupurazi rapurezidendi vaMnangagwa. Saka havadi munhu weopposition munharaunda yakadero. chero savari kuda kundi harasa kusvika ndatiza paBrazil.
Kutaura kwamuri kuita kudai muchiri kugara here paBrazil?
Aiwa, handisi kutogara pona vasevenzi vakatiza vachitya kurohwa nekuurayiwa. Mombe dzakangogara muprazi umomo. Tiri kuda kuti tione zvatingaita mapurisa nokuti umwe mukuru wavo aripo hapana zvazviri kuitika. Saka takaisa report kuministry. Ndiri kugadzira mapepa izvozvi kuti ndiende kucourt, High Court.
Zvikuitika izvi munoti zviri kukonzerwa nei?
Zviri kukonzerwa nokuti ihurumende yava munangagwa. Ihurumende isiri pachokwadi chekuti nyika inake. Ndeve kuda kubvuta ufumi wavamwe vanhu, kupamba pfuma dzavamwe vanhu. Ndo zvavari kuita kuita kuti verudzi rwavo. Inini ndinobvawo kumasvingo vanobva medisa ndiri mukaranga. Ivo kana hurumende matongerwo ayo yakungoiswa vanhu vechikaranga vega vega vachiti chinhu chedu.
Vanhu vamuri kutaura vashumba vapinda paprazi penyapa vane magwaro here avakakuratidzai kuti izvo vane mvumo yekuti vachinge vachigara paprazi ipapo?
Havana magwaro, vanongotumwa nezanupf kuti pindai.
Mutungamiri webato reUnited Democratic Alliance, retired Colonel Daniel Shumba, vachitaura naRachel weStudio 7 vari paRunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeBritain, amai Harriet Baldwin, vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya dziri kuitika muZimbabwe, zvikuru kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kushungurudzwa kwevanopikisa nevemasangano akazvimirira oga. Amai Baldwin vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iteedzere mutemo vachiti Britain iri kutarisa zviri kuitika izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Izvo zvinhu zviri pachena chose, hazvimbodi kuti tiudze nemumwe munhu zvinhu zvatiri kuona, zvinhu zvatiri kugara nazvo muZimbabwe, zvinhu zvatagara tiinazvo muZimbabwe. Vana veZimbabwe vayaura, vana veZimbabwe vari kuchema, munozviziva hana vakatanga kuchema nhasi, vakatanga kuchema kubva kukare. Ndo zvatagara tichingotaura tichichema tichizama kuti vana vevhu, vana veZimbabwe ngationesane kuti kodzero hadzisi kuremekedzwa muZimbabwe. Saka hazviisi chishamiso kwatiri kuti kune vamwe vari kurwadziwawo nemamiriro akaita zvinhu. Tatotindiwara nekubunikidzwa, hapana chanyanya kushamisa kwatiri. Tinoti zvinhu zvagara zviri kuitika muZimbabwe.
Kana makatarisa kusungwa kuriitwa maMPs eopposition nevanhu vanorwira kodzero dzevanhu, pane zvamuri kuona here zviri kurongwa apa?
Hatidi kuti kutombotaura takarerekera kuti tiva kutaura kuti zvinhu zviri kutishungurudza zvikuru kuti vana veZimbabwe sezvamunoziva kuti kubva muna January vanhu vari kungobotwa, vari kungotorwa kusanganisira vanonzi muchirungu majuveniles, vana vadiki vane makore ari pasi pe18 years. Sezvamuri kungoona kuti vanhu vari kushungurudzwa. Saka tinoda kutomboti ndivana naJoana Mamombe here, ndivana nana Amos Chima here? Kune vana vakawanda sezvamataura mahuman rights defenders ari kungotorwa nhasi kondorwa nhingi, mangwana potorwa nhingi. Vanhu vari kusunga muchirungu instalments, hatizivi kuti zviri kuitirwei, asi zvino zviri kutibatabata zvikuru kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa muZimbabwe.
Imi munoona sokuti hurumende haisi kuona zvairi kuita here kana kuti havana basa nazvo?
Aiwa, izvi hatingati kuti hurumende haisi kuona zvairi kuita. Shiri nemuriro wayo hairegi, ndokutaurwa kwatinoita pachishona pedu. Ichiri kungorera mariro aiita vanogara vachiripo. Saka vamunangadza tiri kuona kuti hurumende yavo iri kuorera semariro aiita hurumende yavakasweza navana Mugabe.
Munobvumirana here nehurumende yeBritain pamashoko aya?
Aiwa, so tingati kuti ndofunga vari kunze ava ndo vari kubvumirana nesu. Ndozvatagara tichitaura mukoma hwande tichichema zuva nesikati maseni manheru kubva rini, kubva 19 ani kubva tichikanganisa zveZimbabwe. Saka tiri kuona kuti vari vekunze avo ndo vari kubvumirana nezvatanga tagara tichiona, ndo vari kubvumirana nekushungurudzwa kwatiri kuitwa. Wakuzozvionawo kanhasi unowu, asi isusu takagara tichiyaura nechekare. Tongoti kana wataurawo saizvozvozvo tazvinzwa, asi isusu takagara tichininyuta tichichema zvikuru kuti tioneiwo mari tioneiwo.
Avo vanga vari mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vari parunare muarare natanonuka wande we Studio 7 uye zvichakadaro nengo mbiri dze MDC dzakasungwa vachauton wende na muzvare Joanna Mamombe vakwira kudare repamusoro rehigh court kuti vapiwe mukana wekuti vabviswe mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba pamhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaida kupidigura hurumende. Meya weguta rekwekwe amai Adeline Kasipo vanoti varikufara nedzidziso yepamusoro yavari kuwana muAmerica umo vari kushanya kwevikirino pasi pechirongwa chiri kukokerwa nesangano reWomen's Democracy Network. Amai Kasipo vanoti zvizhinji zvavari kudzidza zviri pamusoro pekufambiswa kwemabasa nemameya. Vatiwo kunyangwe hazvo basa ravo risiri nyore varikurudzira madzimai kuti vashinge mune zvese zvavanoita kuti vabudirire. Marvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 abata amai Kasipo kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ndakakokwa kumusangano neorganization inonzi Women's Democracy Network. Kumusha kuZimbabwe ndini ndega ndakakokwa. Vanga vachiita mutambo wekukomemoreta Women's Day. Vakasarudza ivo setimu yavo gore rino kuinvita mawomen mayors from all over the world. Kwedu kumusha ndini ndega ndakakokwa. Ndiri 7.
Mungati pane zvitsva zvamadzidza here pamusangano uyu zvamungade kunopakurirawo vamwe kuZimbabwe tichitarisa kuti matimi makakokwa kuti parangarirwe ipo zuva remadzimai rinova iro nemusi wechishanu?
Pane zvakawanda zvandadzidza. Ivo donjo ravo ndere kuimpower vamadzimai anenge asarudzwa muzvigaro zvematongerwe enyika. Vakatarisa vakaongorora ivo vakaona kuti madzimai mazhinji hazvisi nyore kuti vange vachiita zvematongerwe enyika. Vanozosarudzwa muzvigaro vazhinji vachona tinopinda tisina kunyatsogadzirira kuti kana ndapinda pachinzvimbo chandasarudzwa ichi ndinozonyatsoshanda basa rangu sei, ndinogadzira sei mapolicies ekuti avandudze dunhu rangu, ndinoita kuti izwi rangu rizikanwe sei, rinzwike sei. Saka ndicho chinangwa chavo chikuru chachona. Kusvika pari zvino vanga vachitishevedzera vatauri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Pane vakabva kuUN vanotaura nezveUN Women, vanotaura nezvekuti nzvimbo yatinogara kana kuti dunhu ratinogara ringaite sei safe for madzimai kuti anyatsowana kuriritira mhuri dzavo nevanasikana kuti vanganyatsofaranuka sei vasingaharaswe kana kuabhuza. Zvakangodaro zvakawanda zvatiri kudzidziswa.
Takatarisa kuti pari zvino tinoona madzimai mazhinji munyika havasi kunyanyopinda mune izvozvo zvematongerwo enyika. Chii chakaikuita kuti imi semudzimai mupinde mune zvematongerwo enyika umo mutazoona mapinda mukuita kanzura uyezve muchizoitwa meya?
Inini ndingangoti ndakangokurawo ndichifarira zvematongerwo enyika. Saka ndakazongopindawo mune zvematongerwo enyika opposition politics dzekuZimbabwe. Ndakangokwirawo nenhikiri nemastructures acho kusvika ndazongowanawo pandakawana mukana wekuti ndipinde muofisi.
Avo vanga vari meya weguta rekwekwe amai Adeline Kasipo vachitaura naMarvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 vari parunare muno muWashington DC.
Direct from Washington, the voice of America.
Magatirira kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gweta remutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaMichael Cohen vari kumiswa zvakare pamberi pedare reSenate nhasi. VaCohen vanenge vachibvunzurudzwa nezvenyaya iri kuferefetwa nenhengo idzi kuti vaTrump vakabatsirwa here neRussia kuti vakunde musarudzo dza2016. zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvine mabhizimisi kana zvinoda kuzotanga mabhizimisi kumusha, nhasi manheru zviri kuwaniswa mukana wekusangana negurukota rezvemari vaMutuli Ncube pamabiko akarongwa nekambani yezvizvarwa zveZimbabwe zviri mune zvemabhizimisi muWashington DC yewafamba waPota. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani yeBitMari vaChristopher Mapondera vari kupindawo muurongwa uhu.
Tingati pachirungu initiative yatakaita sevanhu vemabhizinesi kuti pari kuuya minister wefinance kuno tisangane naye tichinzwawo kuti zvii zvavari kuita kumusha, machallenges avainawo ndechii, isusuwo tichionawo kuti zvii zvatingabatsire nazvo, machallenge atinawo ndeapi ekuti tibatsire kumusha. Ndingati pfungwa yatinayo ndeyekuti haungotarisira kuti nyika yako inokuitire chii, asi iwo tarisirawo kuti chii chandingaitire nyika yangu. Ndo mamiriro atoda kuti tione zvinhu zvichifamba zvichiita.
Nyaya hombe iri kutaurwa nevana vezimbabwe pari zvino inyaya yekuti vangakwanisa sei kuwana mikana yekuti vaite mabhizimusi kumusha kana kuti kufambisa mari kuenda kumusha nezvimwe zvakadaro. Zvimwe zvezvinhu zvamunenge muchitarisirwa kukurukura here izvo?
Well, of course, yes. Tese zvamunoziva kuti semadiaspora kana zvinhu zvakaoma kumusha, vanhu vanoda kuti vatumirwe mari vanowanda, nemari yatotumirawo inowanda. Kana zvinhu zvakanaka kumusha, vanhu vanokumbirwa mari shoma, endiwo mari inoendeswa kumusha iti ishoma. Asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti ngatipei mufananidzo zvakaita muno muWashington kana muUSA muno. Ukatarisa maboka akaita sevanhu vekuEthiopia, vane mabhizimusi avanoita muno muWashington nemuUSA, maparking lots nechi nechi, because vane yatote an economic stake muAmerica muno. They are now able to make enough money kuti vanogona kunoita chi invest kumusha kwavo. So that is not so much a question of hurumende ngaditire zvakati zvakati, asi isu tofanira kuti tizviise pachinhano chekuti pane kuti titarisire vamwani kuti come and invest in our country, isusu tofange tiri pamberi pazvo pekuinvesta munyika medu. Saka isu semaZimbabwe business people tiri muno toda kuti tiongorore kuona kuti tingaite zvipi kana paine mabhizinesi atingaitire kumusha. Ivo vavanana ministe vachinzwa kuti kuti vanda veZimbabwe vazoita mabhizinesi vainveste kumusha, ngatitoi vagadzirei zvakati 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 zvavo. Saka I hope kuti patenge tapedza musangano uyu vehurumende vanenge vakunzwisisa kuti kuti vana veZimbabwe vabatsire kumusha, isusuwo sehurumende ngatitiochi zvakati 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 kuti zvivaitire nyore kuzoinvesta kumusha izvi. And also tinoona ukaenda kumusha pane nguva zhinji kwakazara mabusiness people anobva kune dzimwe nyika, they find Zimbabwe as an attractive place to go and do business. Asi isusu zvizvarwa zvokumusha tinenge tichiona kuti ko vatorwa vari kuuya vachingoona zvinhu zvinenge zvichivaitira nyore nyore, ko isusu tiri kutadza kuti tizviite sei? Saka ndopatoda kuti tinge tipana mukana naminista kuti aiwo investment haisi yekungoti ndeyevanhu vekunze chete, asi isuwo kana semaZimbabweans we can invest, asi tinenge tichida kuti tibatsire pakati 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 kuti zvireruke kuti ticontributewo kunyika.
Vazhinji vanenge vaine pfungwa yekutanga mabhizimusi munyika vari kunze, vazhinji vari kuchema nemamiriro avanoti akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika pari zvino. Zvimwe zvezvinhu here zvamunotarisawo?
I think it is more yedu isusu vekunze kunge tichizivisa vamutuli wacho kuti look, mungagadzirise pakati 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 kuti tikwanise kuti tibatsire kumusha. Zvinhu zvese cannot be run on political basis only. Hongu politics nenzvimbo yadzowo, but at the same time we should not let it paralyze our ability to contribute.
Mashoko amungasiyirawo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika pane inonguva kukurudzira kuti vanhu vaende kunotanga mabhizimusi kumusha?
Chandingakurudzire ndechekuti vana veZimbabwe kazhinji tinofunga kuti kuti uite invest kumusha you must have mamillions emadollars, tisingatomboziva kuti kana $500 chaivo inogona kuita make a difference.
Mukuru wekambani yeBitMari vaChristopher Mapondera vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Musakanganwe kuti paLive Talk tichataura nezverwendo rwavamutuli Ncube kuWashington urwu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika